Nhumwa kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika nhasi dzaita musangano navana chiremba vari kuramwa mabasa kekutanga kubva zvakatanga vana chiremba ava kuratidzira musi wa1 zvita gore rapera. Vamwe vana chiremba vakuru kana kuti maregistrar nemaconsultants vange vachimboendawo kumabasa munguva dzapfuura vatangawo kuramwa mabasa nhasi. Vanhu vakawanda munyika vanoti varwere vari kurasikirwa neupenyu vari kumba nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba uku. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzoka kubva kuzororo nezuro kuti vazobatana nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga kuedza kugadzirisa dambudziko rekuramwa mabasa kwavana chiremba iri. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda kuti vaMnangagwa vakadzoka kubasa kuzobatsira kudzimura moto.
Mutungamiriri wenyika akadzoka kuZimbabwe House nezuro kubva kumusha, vanga vari kumusha paNyuwere. Asi vakabva vadzoka kuZimbabwe House kuno kuHarare. Manheru acting president vakaenda nemamwe matop government officials kunoita meeting navo maererano nezviitiko zviri kuitika munyaya yezveutano nenyaya dzana chiremba vari kuratidzira nokurangwa mabasa. Vakatipa statements yavakati taurirai mhomho yeZimbabwe kuti ndadimbudzira zororo rangu kuti ndive ndidzoke nditsigire vakafanondimiririra pachigaro choutungamiriri hwenyika vachiwenga mukugadzirisa zviitiko nedambudziko riri kushungurudza zvisvarwa zveZimbabwe maererano nenyaya dzezveutano. Ndo mashoko avakati titaure iwayo.
Nezuro vachiwenga vainge vambodyawo marasha vachiti vana chiremba ava vanofanira kudzokera kumabasa. Ngatinzwei zvavakataura kubva padandemutande retwitter rebazi rezvekuburitswa kwemashoko.
By going against the Hippocratic oath, the striking doctors have shown their callous insensitivity to human life, pain and suffering. Government will not allow any demonstrations at medical facilities whose purpose is to treat patients and ensure their full recovery. For the avoidance of doubt, government will not remunerate any office workforce in United States dollars, a position it made very clear to the striking doctors. Government does not print United States dollars. This hard-earned foreign currency will be committed to, among other areas, importing essential medicines.
Pamhiko inotorwa navana chiremba nebasa ravanoita, havafaniri kuramwa mabasa vachisiya varwere vachifa. Vana chiremba ava varatidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu, uye hurumende haisi kuzovabhadhara nemadhora ekuAmerica nekuti haidhinde mari.
Vana chiremba vakuru vari pasi peZimbabwe Medical Association vange vapa hurumende maawa makumi mana nemasere ekugadzirisa nyaya yavana chiremba vadiki, asi hapana chabuda zvapa kuti vatangewo kuramwa mabasa nhasi. Nhasi hofisi yavaMnangagwa yabva yaita musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri veZimbabwe Hospital Doctors Association vachitungamirwa naDr. Elias Muzoremba vachinzwa zvichemo zvavana chiremba ava. Vana chiremba ava mutsamba yavo kuvatori venhau vati vaudza hofisi yemutungamiri wenyika kuti iri kuudzwa zvisiri izvo nebhodhi rinofanira kugadzirisa zvichemo zvavo reHealth Services Board. Hatina kukwanisa kuunzwa divi reHealth Services Board panyaya iyi. Vana chiremba ava vanotiwo vari kuda kuti hurumende igadzirise nyaya yekushomeka kwemishonga muzvipatara nezvimwe zvikwanisiro, uye kuti vapiwe mari dzavanotambira nemadhora ekuAmerica sezvo mari dzavari kupiwa dzemaRTGS dzisisina simba. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vaudza Studio 7 kuti hurumende haikwanisi kubhadhara mari iyi zvachose nemamiriro akaita zvino.
Kuona kwandikuda ndekwekuti takadzasa mamiriro enyika, upfumi hwenyika, mari dzatinadzo mumabhanga
zinonzi pachirungu RCGS, real time gross settlement, imari inosvika kuma $10 billion, mari yemhepo iri muma bank. Isi kakwasi kuiwa backed up nema US dollars aripo. Ma US dollar atinawo munyika atino receive pagore anosvika kuma $5.6 billion, asiri yekuti akagara mubhengi reZimbabwe, imari inopinda nekubuda. Asi mari yakagara mubhengi izvozvi $10 billion. Saka hurumende kana macompanies kana ani nani havana capacity yekubhadhara vashandi nema US.
Tabvunzawo Dr. Mugano kuti sezvo makambani mamwe ave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica pazvinhu zvavanotengesa, pangaitwa sei kugadzirisa mari dziri kutambirwa navana chiremba?
Deno tiri kuda kutaura mamiro akaita economics. Tichiona kuti marates akamira semublack market, tichida kudzorera simba remari kubva piranga riri. Mari ifanira kuwedzwa by 4 times. Saka munhu aitambira $400 akatambira 1.6, ndio kuti akada kunotenga ma US black market anokwanisa kutenga $400. Dambudziko ringoripo chete nderekuti takutarisa stability financial sector, takutarisa mamiriro ebudget, hurumende haizokwanisa kuita capacity iyoyo yekuti vakwanise kuzosupporta futi iyoyo increment yacho iyoyo. Saka patiri pano tiri parumananzombe panguva yakaoma yekuti chokwadi chiri paground chinoti munhu ngava then 4 times, asi mari hurumende havakwanisi. Hondo ikugwisana vamutumiwe Minister of Finance ndiye kuda kukata expenditure yakanga yakonzerwa panguva yeold regime rakatanga 2013 kusvika 2018 election, ndo pakaweswa mari nehurumende. Saka vakuda kuvhara tepi iyoyo yanga ichibudisa mari yakawanda. Saka tiri kuti kunyange zvazvo hurumende isingakwanisi kuti iwedzere mari by 4 times which is 300%, inofanira kuona kuti panoiwa any dialogue haungabudi usina chiwasiyawo. Zvaive tingati pachivanhu pedu watsuna warwa. Even vashandi vakapuwa 20% increase vanoona kuti hurumende yazama, right? Zvino zvinopawo runyevenu dzokuvanhu kuti at least vatipa something. Saka ndo zvanotaura kuti even 50% increment zvinopa vanhu simba kuti takanzwikawo pane kuti dzokerai by force by might.
Vakawanda munyika vari kuchema chemawo kuti makadhi emahealth insurance haasi kushanda, uye pakutenga mishonga kumafamasi vari kunzi vauye nemadhora ekuAmerica zvapakuti vangogume vogara kumba vachirwara.